nesangano uyu uyo wakaitwa nesangano revila wayo agenda waiwewe kuti vamiriri vemapo kakasiyana siyana ezvematongerwo enyika pamwe neveruzhinji vazive nezvematambudziko akatarisana nenyika uye kuti vaone kuti chii chingaitwe kuti nyika ibude mumatambudziko airi. Munyori wezvekudyidzana nedzimwe nyika weMDC Renewal vaGordon Moyo vakashora mapato ezvematongerwo enyika anopikisa vachiti ivo pache zvavo nevamwe vatungamiri vane mhosva pamusoro penyaya yekutadza kubatana kuti vakwanise kubvisa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nebato reZANU PF pachigaro.
Nzira imwe chete yekukunda ZANU PF ndeyekuti mapato anopikisa abatane kuti agokwanisa kuunza shanduko chaiyo munyika. Hakuna imwe nzira kunze kweiyoyo. Ngatigadzirisei makakatanwa atinawo semapato ezvematongero enyika anopikisa kuti tigokwanisa kushanda pamwe chete.
Mirijonga yakatanga mushure mekunge veruzhinji vaive pamusangano uyu vapiwa mukana wekutaura maonero avo uye kubvunzawo mibvunzo apo mumwe murume vaRichard Mahomva vakashora vemapato anopikisa vachiti vanotevedzera zvinodiwa nevarungu vanovapa mari.
Hatidi kuti vemapato anopikisa vangobatana chete, asi kuti vabatane vaine chinangwa chekutevedzera gwara rekusimbisa kuzvitonga kuzere kwevanhu vemuAfrica kana kuti pan-Africanism.
Mukupindura kwavo maonero ava Mahomva, vamoyo vakatsamwisa vatsigiri veZANU PF vaive pamusangano uyu, apo vakaramba kuti bato reZANU PF rinotonga nenzira yetsika dzinosimudzira hunhu hwevanhu kana kuti pan-Africanism. Vamoyo vakati pane umbowo hunobva pamagwaro akaburitswa nehurumende yeSouth Africa anonzi muchirungu declassified documents ekuti bato reZANU PF raishanda nehurumende yeSouth Africa mukuuraya vamwe vanhu verudzi rwechindevele vemuno apo nyika yaive ichangowana kuzvitonga.
Magwaro aya andiri kutaura nezvavo anoratidza pachena kuti ZANU PF yaishanda nehurumende yehumbimbindoga yekuSouth Africa vachiuraya vanhu vechindevele vemuno muZimbabwe.
Mashoko avamoyo aya akamutsamirizhonga kubva kuvatsigiri veZANU PF vamwe vavo vachibva vatanga kuimba nziyo dzaishora mapoka eMDC. Mumwe wevatsigiri ava uyo hatisina kukwanisa kunzwa zita rake akati akatsamwiswa nenyaya yavamoyo yekuda kukonzera ruvengo pakati pemashona nemandevele.
Tiri kukumbira kuti Gordon asara kutirwisanisa mashona nemandevele. Sei ari kutaura nehistory sinei nezviri kutaurwa pano, ari kuedza kuita sei?
Mushure mekunge vatsigiri veZANU PF ava varamba vachiita mhirizhonga, mukuru weBulawayo Agenda vaMeli Dube vakazotaura kuti musangano uyu waive usingachakwanisi kuenderera mberi. VaDube vakataurira Studio 7 kuti sangano ravo raive rakokawo vamiriri veZANU PF asi havana kuuya. Vamiriri vemapato aive pamusangano uyu vanosanganisira munyori mukuru weMDC inotungamirwa navaWelshman Ncube vaMoses Mzila Ndlovu, munyori wezvemigodhi nezvicherwa muMDCT vaJoel Gabuza pamwe nemubati wehomwe mubato reZapu vaJacob Dube. Vose ava vakatenderana kuti matambudziko ari munyika ari kukonzerwa nekutadza kutungamira nyika kwebato reZANU PF. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.